cream.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vanoita chiuru chine 122 vanonzi vakapora kubva kuCOVID-19 muZimbabwe nezuro.
Vakasukuere navamuzembi vanenge vaine kodzero yekuti vatsvake upoteri uyezve vachengetedzwe nenyika yeSouth Africa, nekuti zvichida kana kuri kunzi vaenda kuvadzoserwa kuZimbabwe havazowani kutongwa kwakanaka kwekuti panobuda nyaya sezvairi.
Nyanzvi dzinoti hadzioni hurumende dzeSouth Africa neKenya dzichidzorera vaimbova makuru kuZimbabwe kuti vanotongwa nemhosva dzeuori.
Musangano wedu watinawo nevatori venhau, musangano wekuzivisa mafambisiro wakaita mari musangano vanhu, nekuti musangano uyu wemDC Lands musangano vanhu, musangano unoda kuti tifambe tese vanhu vachiziva kuti chichaitwa zvafamba sei.
Bato reMDC Alliance rinokoka vatori venhau nhasi apo richazivisa nekuburitsa mashandisirwo akaitwa mari nebato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanoita chiuru chine 122 vakapora kubva kuCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Pavanhu vakapora nezuro ava, vanhu vanoita chiuru chine 114 vari muHarare. Vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri 233. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine 8,021. Nezuro vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu 46 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine 7,627. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita 1,000,000 ine zviuru 1,577,644. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru 38,396. Vapora vave 1,000,000 ine zviuru 304,622. Veta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanova mukuru musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vanoti avaoni hurumende ichibudirira kuti South Africa neKenya dzidzore munyika vaimbova makurukota ehurumende vaSevia Kasikuere, vaWalter Mzembi uye vaJonathan Moyo kuti vatongwe nemhosva dzeuori dzavari kupomerwa. VaKasikuere navaMzembi vakapotera kuSouth Africa uye vaMoyo vari kuKenya. Hurumende kuburikidza nebasi revachuchusi kana kuti National Prosecuting Authority inoti yakaisa chikumbire kuhurumende yeSouth Africa kuti vaKasikuere navaMzembi avo vanoti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika vadzoswe munyika. Asi mumagwaro ayo kunyika iyi hurumende inoti izvi hazvinei nezvematongerwo enyika asi zveuori. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vaMavhinga.
Mitemo yepasi rino inotendedza nyika nenyika kuti dziite zvibvumirano zvekuti apo neapo vatendedze vanhu zvoro zvenyika imwe seZimbabwe kuti zvidzorwe kunyika kuna kuine mhosva dzavanopomerwa dzavanofanira kuti vatarise pamberi pematare edzimhosva. Asi iko zvino zviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa zvekutsvaka kudzosa vaKasikuere zvichidana vaMuzembi nevamwe kuti vanzi vaende kumatare edzimhosva hazvina kukodzera kuti nyika yeSouth Africa kana dzimwe nyika dzitendere zvakadaro kuti zviitike.
Ko sei muchidaro?
Nekuti zvinoita sekuti hurumende yavamunangagwa iri kuvhima avo vayakakurira pakaitwa kutorwa kumasimba nechisimba muna 2017 nemauto. Saka zvoita sekuti vaKasikuere navaMuzembi havagoni kuwana mutongo wejekerere, mutongo wakaenzaniswa. Nekuti vanhu vari kuvatonga vamwe vavo vavaya vanavo mune zvematongerwo enyika. Nekudaro vaKasikuere navaMuzembi vanenge vaine kodzero yekuti vatsvake upoteri uyezve vachengetedzwe nenyika yeSouth Africa, nekuti zvichida kana kuri kunzi vaenda vadzoserwa kuZimbabwe havazowani kutongwa kwakanaka kwekuti panobuda nyaya sezvairi.
Ko sei muchidaro?
Nekuti zvinenge zvazvimatongerwo enyika zviri kuitika izvi. Chekutanga, nyika yeSouth Africa isati yatambira chikumbiro cheZimbabwe chekudzora vaimbova vatungamiri makurukota hurumende yavamugabe kuZimbabwe, inofanira kutanga yazvibvunza South Africa kuti vanhu ava vaKasikuere navaMuzembi vachanotongwa zvakanaka here kuZimbabwe. Ndochekutanga. Chepiri, matare edzimhosva eZimbabwe akazvimiririra here kana kuti ari muhapwa mebato rinotonga reZANU-PF? Ndochepiri.
Ko vakasagutsikana nematongerwo emhosva muZimbabwe?
Kana vakaona kuti kwete, matare haana kuzvimiririra kuZimbabwe uyezve vaKasikuere navaMuzembe vagoni kupuwa mutongo kana kutongwa zvakanaka zvisina kupinza zvematongerwo enyika mukati, zvoreva kuti havagoni kuti vadzoserwe. Uyezve panenge pasina chinangwa chekuti paitwe chibvumirano neZimbabwe, nekuti panenge pasina chivimbo chizere chekuti matare edzimhosva ekuZimbabwe anozozvimiririra asingaite zvinenge zvataurwa nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Zvino panozogadziriswa sei kana vamwe vachiti ngaivhiwe vamwe vachiti haivhiwi?
Tinozongodzokerazve pashoko rekuti hapana chikonzero chizere chingaite kuti South Africa itende kuti vaKasikuere vaMuzembi nevamwewo vadzoserwe kuZimbabwe, nekuti vanonoshungurudzwa. Zvinenge zviri nane kuti vapuhwe chengetedzo yeupoteri munyika yeSouth Africa.
Zimbabwe iri kutenda kuti hapana chibvumirano neSouth Africa chekudzora vanhu vanenge vapinda muupoteri munyika mbiridzi. Sei panga pasina chibvumirano chakadai kana nyika idzi dzanga dziri dzikanditsikiwo kwemakore akawanda?
Panguva yapfuura pasi peutungamiri hwavaMugabe, Zimbabwe neSouth Africa ukama huzhinji hwanga huri hwekuwirirana nekufambidzana zvakanaka husinei nezvekutevera vapoteri. Ndokusaka panga pasina chibvumirano chakadaro chekuti vapote vachipana vanhu vanenge vachinzi vari kutiza mhosva. Asi iko zvino hurumende yavamunangagwa yava kuda kutevera vayakapokana navo, vanga vari muZANU-PF, vari makurukota makuru ehurumende vava kudiwa iko zvino. Ndokusaka vamunangagwa vava kukumbira kuti pave nekutaurirana ikoko kuti vagone kusveerera kuti vawane vana vaKasikuere navaMuzembi nevamwe. Asi pamutemo wepasi rose vapoteri vanofanira kuti vachengetedzwe, kwete kudzoserwa kunyika yavanogona kunoshungurudzwa vasina kuchengetedzeka.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga, vanhu vamukuru musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Tore MDC Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi riri kuita musangano nevatori venhau wekuzivisa pamwe nekuburitsa pachena mashandisirwo akaitwa mari nemusangano uyu. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vanoti bato ravo ratora danho iri nekuda kwekuti musangano unofambiswa nemari dzinobviswa nevatsigiri, nekudaro vanofanirwa kuziva mashandisirwo ari kuitwa mari dzavanobvisa. Vachatariswa kutaura pamusangano uyu mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere, uye musangano uyu unonzi uri kuitirwa kumahofisi eTendai Biti Law Chambers muHarare. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navahlatwayo pamusoro penyaya iyi.
Musangano wedu watinaone vatori venhau musangano wekuzivisa mafambisiro wakaita mari musangano vanhu, nekuti musangano uyu weMDC Alliance musangano vanhu, musangano unoda kuti tifambe tese vanhu vachiziva kuti chichaitwa zvafamba sei. Munozviziva kuti takaita Congress gore rapera kugweru kukaita resolution kana kuti chitsidzo chekuti tichaenda kundotsvaga vanhu vachaongorora magwaro edu kana mabooks edu emari kuti takafambisa zvakanaka here basa, kuti vanhu vazive kuti zviri kufamba sei. Nekuti hatifani kuita ma-institutions anovhara-vhara zvinhu, kunyanya iwo ma-institutions acho achiita nezvevanhu. Nekuti musangano wedu unosponzwa nevanhu, musangano wevanhu, madhola-dhola anobviswa nevanhu, mari dzobviswa nevanhu kuti basa rifambire mberi. Vanofanira kuziva kuti zviri kufamba sei, zvakafamba sei. Ndo zvatiri kuita kubva nenguva dza11 tichange tichitaura tichipa hwaro nekupa zveshe zvekuti zvakafamba sei maringe nemari dzemusangano wevanhu.
Munoona danho renyu iri richitambirwa zvakadii neveruzhinji?
Bato reMDC Alliance ibato revanhu, ibato rinoda rinoteerera vanhu kuti vanhu vanodei, ibato rakaumbwa neyatinonzi transparency pachirungu kana accountability, kuti vanhu vanofanira kunge vachiziva zvakamira sei. Isu takasiya nemumwe mapolitical parties amungataura muno munyika muno muAfrica. Isu chatinoteerera nechekuti tinofanira kuti tifambe nevanhu, tinofanira kuti tiite zvinoda vanhu, tinofanira kuti vanhu vachiziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Saka apa toda kungoti ruzhinji rweZimbabwe nevanomainterest onokuziva kuti zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka here, zviri kudii. Ndo zvatoda kuti zvinge zvichiitika, nekuti dingindira redu kana kuti nyaya yemavalues edu atinokurudzira kuti anga ari munyika, amwe acho ndo atoda kuti vanhu vaone kuti isu sevatungamiriri vavo tinotozviremekedza, tinotozvikurudzira kuti zvinge zviripo. Nyaya yetransparency, nyaya yeaccountability zvinofanira kunge zviripo muno muZimbabwe.
Matimi bato renyu rinowana mari kubva kunhengo dzaro, kuna here kumwe kwamunowana mari?
MDC Alliance ibato rinopuhwa mari kana rinosponzwa nevaridzi varo. Varidzi varo vanhu, varidzi varo mamembers ndo vanhu vanosapota musangano kuti umire. Mari inofanira kunge ichipuwa MDC Alliance zviri pamutemo inonzi Political Parties Finance inobva kuparamendi. Mari yacho yakabiwa ikapuhwa kuna vana Monzora nana Kupe. Imari yakabiwa iyoyo inofanira kuti inge ichizoaccountwa for, nenyaya yekuti maMPs ari kuparlamendi, maMPs eMDC Alliance, maMPs akaenda muparlamendi neMDC Alliance. Saka iyoyo nyaya itori nyaya itori kumatare, inyaya inofanira kuti ipedzwe toziva zvofamba sei. But isu musangano wedu, musangano wevanhu, musangano unosponzwa nevaridzi vavo vanova vanhu,
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zimlife.com inoti mapurisa manomwe akasungwa nezuro muHarare mushure mukukanda utsi hunokachikidza kana kuti tear gas mubhazi rakanga rizere vanhu. Herald rinoti gurukota rinoona nezveutano vaConstantino Chiwenga vaudza vanodzidzira kuita vana chiremba kuti vachidzokera kuchikoro. Hurumende yakanga yambomisa vana chiremba ava mukuita zvedzidzo mushure mekunge varatidzira. Daily News rine nyaya pamusoro pembavha dzakange dzakapakata zvombo dzakaridza kuti dzichipinda mumuzinda wevaimbo veumwe wevakuru vemauto vaEngelbert Rugege. Imwe yembavha nomwe idzi yakapfurwa ikafa. Varugeje vanonzi vakange vasipo pakaitwa kurwisana uku. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Law Studio 7 makadiana Jonga. Murisei kokuna namaiko we isukuno kuZimbabwe tatambura nenhamo tanzwa nenhamo nana kupe avari kutipedzera nguva ndo vari kutoiti zvinhu zvirambe zvakasunga zvirambe zvakati sunga isu tatambura.
Na Studio 7 makasimba here munofara here mose mose vashamarari vanotiitira basa. Ndinongotenda nebunyu vaudza munotitumira muzuva nezuva. Haa, ndinotenda chaizvo mukomata nonoka wandine chirongwa chenyu chezvechitendero. Mharidzo yatapiwa navakapfumu kuti nhasi haai mharidzo inonyatsa kubata chaizvo chaizvo pasina divi. Ndinongoti dei muchiramba muchititsvagira maparidzi vanotiparidzira saizvozvo. Musaneta mukomata nonoka, rambai muchititsvagira vafundisi atibatsirewo.
Makadiko vashamarari veStudio 7 mose nevateveri. Aini ndinoitwawo Liberty Watch ndiri muJoburg. Tinoda kutendawo kune avo mufundisi vakanga varipo nezuru muchirongwa chezvezvitendero. Ainini vakandiitirawo zvakanaka. Ndinotendai mufundisi, makandibatsira, makandibatsira zvisingaiti. Ndakatodzidzawo nezvandanga ndisingazivi. Makaita basa maningi, Mwari akukomborerei. Ndoda kukwazisawo mfundisi wangu Pastor Stole pagara wapo ndichiti mose mfundisi nababa Marime nababa Mangweni patembisa apo muJoburg murisei popapo.
Makasimba here Pastor 7, ndinoda kukutaurawo pamusoro pavapiri vanotaura navanotaura havo zvinhu zvazvakutaura zvavasingaziva vanogara kuSwitzerland. Vanongotaura kuti hanzi muZimbabwe hamuna sarudzo, hamuna kusaropa kupachikafu. Havana chavanoziva, vanogara kure. Zviri kuitika zvataura zvamubvunzo uyo havana kumudavira. Vanhu vari kupuwa chikafu on partisan basis muZimbabwe kuti vanotanza vasangaanzokada vanoda kureva kuti kudini. Ngavataure zvavanoziva, ngavasada kukafa zvinhu zvavasingazivi. Nekuti kana vasingazivi ngavati havazvizivi, kwete kuti tasangana nedambudziko raro iro richitoitika kuZimbabwe. Vanhu vazhinji vasingasapoti bato reZANUPF vari kunyimwa chikafu kuZimbabwe. Ivo tikwanza vasasangana nazvo, vanoda kureva kuti kudii. Ngavataura zvavanoziva baba ivavo.
Makasimba ari paStudio 7 apo. Kunoku Chipinge taita dambudziko renyati nyati yauraya murume anotozi Chipenzi patsuro. Saka nyati iyoyo tine fungidziro yekuti yabva mugame reserve rinobva kwaChipangai. Saka kudai vaitigonerawo vegame reserve vaturiro kwatsuro naTomi vechibva muChipinge vanotenera patsuro pastation vasati vasvika paChiriga. Zvekuti nyati iyoyo inotopedza vanhu, ino ushungu husingaiti. Yatoraya munhu kutaura kudai hapana kana 2 hours zvaitika. Saka vanhu chipatapata kutotiza kana vichinge vatoiona. Saka taikumbira kuti kudai mwaitigonerawo mutibatiro vegame reserve, sekuti isu hatina kana mafoni namba achona egame reserve riri paChipangai. Vatimhanyirawo kana mwotibatirawo muChipinge mutaundu kana pane vemunotozivawo. Izvozvo apa haina kana 2 hours sekuti kutaura kwandada iko. 11 o'clock kutaura kwandaita uko. Saka iye munhu iye watourayiwa pa9 o'clock apo. Saka taikumbirawo mutibatsire tapota.
Makadii paStudio 7 komanda nonokawane namwe vose. Ndini muDhuva ndiri kuno kuKimbale. Hondi yandinoona yatava naye muZimbabwe ndeyekuti mutemo hausiri kutevedzegwa. ndo hondo huru yatava nayo pakuti MDC Alliance iri ibato rinoda kushinda nemutemo but mutemo kuzanu PF havasi kukutevedzera. Hurumende iri kutonga yaisi kutedzera mutemo, saka zvinonetsa. Nyika yedu inoda Mwari, dei vana veZimbabwe tangobatana taramba takatarisa kuna Mwari. Nyika yedu inoda Mwari nokuti katikashinda nemutemo, mutemo wacho hausi kutevedzerwa. Haubati vanotonga, unongonzi unobata vasingatongi chete. Veopposition ndivo vanonzi makonde vakutedzera mutemo, but vanotonga vaita zvavanoda nemutemo. Havana basa nokuchora mutemo, kwavari mutemo kuchora kana kusauchora kwavari zvakangofanira, havana basa nazvo. Vanoita zvavanoda, vatongwi nemutemo, vatungamirirwe nemutemo, ndodambudziko ratava naro munyika. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai muri eZimbabwe, tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM manheru ano. Muchirongwa chanhasi tichange tichiendera mberi nehurukuro nevechidiki pamusoro pekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Nhasi tiri kutarisa kuti chirwere cheCOVID-19 chakanganisa sei upenyu hwevanasikana munyika. Tichange tichitarisa zvekare nyaya yekuratidzira kwevarayiridzi. Panguva iyo zvikoro zvave nemavhiki maviri zvavhurwa, asi vadzidzi vazhinji vasiri kuwana dzidzo. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa cheThe Connection na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chemutambo webasketball muNational Basketball Association cheLos Angeles Lakers chakasimudza mukombe webasketball wegore ra2019-2020 mushure mekukunda chikwata cheMiami Heat nezvibodzwa 106-93. Mukombe uyu wave wegumi neminomwe wasimudzwa nemaLakers, izvo zvavaenzanisa nechikwata cheMaBoston Celtics chine mikombe gumi neminomwe. Vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja, vanoti vatambi vatatu vakatamba zvikuru ndiLebron James naAnthony Davis veMaLakers, kwozouyawo Jimmy Butler naAdris Adebayo veMiami Heat, vachiti asi mutambi wakakajamadza vanhu zvikuru ndiTyler Christopher Hero veMiami Heat, uyo ane makore makumi maviri.
Mukombe weNBA wakatorwa neteam yeku Los Angeles, California, inonzi maLakers, Los Angeles Lakers. Wakatora mukombe uyu nezuro.
MaLakers akakunda zvikwata zvipi kuti vazotora mukombe uyu?
MaLakers vakakunda chikwata chinonzi Miami Heat. Chikwata ichi chinotambira iko kuMiami, Florida.
Ko zvikwata zvavakatamba nazvo munzira umu kuti vazosvika pakutamba neMiami Heat zvinosanganisa zvipi?
MaLakers kuti wazosvike kumafinal kwavazohwina uku, wakatamba inonzi Portland Trail Blazers, inovawo team yekuPortland ikoko kuOregon. Vakazotamba team inonzi Houston Rockets, iteamwo yekuHouston ikoko kuTexas. Vachibva vazokunda zvakare inonzi maDenver Nuggets, iyo iri team yekuDenver, Colorado. Ndo kupinda kwawakaita kumafinals.
Icho chikwata cheMiami Heat chakakundavo zvikwata zvipi kuti chisvike pakuzotamba neMaLakers?
Kuti chikwata cheMiami Heat chipinde mumafinal, chakakunda inonzi Indiana Pacers. Wapedza ipapo vobva vazotamba netimu ine mukurumbira yaitarisirwa kuti ndo ichatotora mukombe, inonzi Milwaukee Bucks. Wapedza ipapo vobva vatamba zvakare chimwe chikwata chaitarisirwa zvakare kuti chichakwanisa kukunda Miami, inonzi Boston Celtics.
Vamujanja, MaLakers akazokunda Miami Heat nezvibodzwa zvakamira sei?
MaLakers akakunda Miami Heat nezvibodzwa zvinoti 106-93. Ndo zvibodzwa zvakahwinisa MaLakers NBA Finals. Pamitambo ya wakatamba, Maleka zaka wina 4-2. Ndo mitambo yacho. Nekuti wakambotanga Malakers waka tatamuka wari 2-0 wakazoita 3-1, then Miami ikabva yadzoro ikazoguma ya 3-2, asi wakazokwanisa kukunda nezuro kuti izoite 4-2 nezvibodzwa 106-93.
Mukombe wakasimudzwa neMalakers nezuro uyu wave wechingani chikwata cheMalakers chichimuhwina.
Anenge a 17 ma titles ema Lakers awahwina. Wakagumisira kuhwina iyo NBA championship mugore ra 2010.
Vakanyatsotamba zvikuru ndevapi?
Ini ndichitarisa mutambo uyu ndinoona kuti hunde wa LeBron James wakatamba zvine mutsindo, zvichizoterwawo ndingati nava Anthony Davis wekuma Lakers wakatamba zvine mutsindo. Asi ndichida kutarisa vakomana wakatamba zvine mutsindo pakati pematimu ivayo Miami ne Lakers, ndingati pamusoro ndinoti va LeBron James, ndichibva ndati va Jimmy Butler wekuMiami ndomutungamiri wetimu yekuMiami, zvichizoteerawo ndohandati Anthony Davis. Kune wangu anonzi waAdebayo wakatamba zvine mutsindo, nemumwe mufana uyu angori 20 year old anonzi Tyler Hero akatamba zvembiri zvisati zvamboonekwa kune vanenge vari vechidiki vachangopinda muNBA.
LeBron James amira papi kana tichimuenzanisa nevamwe vatambi vane mukurumbira mumutambo uyu?
LeBron James ndingati akumusoro kweshangwiti dzemutambo webasketball. Ndotondera ndichitoonawo after mafinal apera vachitaurawo nhau iyoyo kuti sakamira papi. Vamwe ndo vari kuti aiwa wa Michael Jordan vachiri pamusoro, asi va LeBron James vaakuteera kumuswe chaiko chaiko kwawa Michael Jordan, nekuti va Michael Jordan wane iwo mikombe inokwana 6 zviterwa nawa LeBron James waapa 5. Saka vanhu vari kutaura kuti aiwa LeBron James asvikawo kumusoro but haasati anyanya kuti asvike pane va Michael Jordan, asi vanoti kuti achine makore ekutamba saka anokwanisa kuzopapfuura, saka ndozvatamirira kuti tionewo makore anotera.
Ava vange vari vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma nestudio 7. Kanova kuna Innocent Usi Wegota. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vanoita chiuru chine 122 vanonzi vakapora kubva kuCovid-19 muZimbabwe nezuro. Nyanzvi dzinoti hadzioni hurumende dzeSouth Africa neKenya dzichidzorera kuZimbabwe vaimbova makurukota ehurumende vaSevya Kasukuwere, vaHolda Muzembi uye vaJonathan Moyo kuti vanotongerwa mhosva dzeuori. Bato reMDC Alliance rinokoka vatori venhau nhasi apo richazivisa nekubudisa mashandisirwo akaitwa mari nebato iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.